mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 2697 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevashanu 75 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana rine gumi nevatatu 2113 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru zana rine makumi masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevashanu 1,184,435. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nezvitatu zvine mazana maviri nevatatu 643,203. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mapfumbamwe neumwe 901. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevaviri 332. Mashonaland West inoteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi manomwe 270 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvishanu zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevaviri 85,732. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevana 55,714. Zvichakadaro mukuru wechipatara chemupindo muzvinafundo Solwayo Ngwenya vanoti vana chiremba nevana mukoti vanopfuura makumi matanhatu vakabatwa neutachiwana hwecoronavhairasi mukati memasvondo maviri. Vachiti ichi chiitiko chinovhundusa zvikuru. Muzvinafundo Ngwenya vakaudza bepanhau reChronicle kuti vashandi vemuchipatara chavo vanoshandisa zvese zvokuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, asi vachiti dzimwe nzvimbo dzavanoshandira dzinovaisa munjodzi. Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga, vanoti kana zvinhu zvafamba nenzira iyi, zvinokosha kuti hurumende, vashandi vepachipatara, varwere pamwe chete nevanhu vemunharaunda iyi vashande vose kuti vaone pakakanganisika uye kuona kuti nzira dzose dzinogona kurerutsa kupararira kwechirwere ichi dzavharwa.
Chaitika tengi kupararira kwechirwere, so kana vanhu vakabatira chirwere and then vakaramba vachisangana nevamwe like muchipatara pasiri kuitwa mameasures ekuprotekta vashandi It's possible to wear a single parallel quietly between my employees and my patients. Those are not funga, and it also I'm not sure in terms of my personal protective equipment. Like we know the vanam quote ni machiremba. Tunotopeka my face mask every single day kiri mchipatara.
Kana pakata zunzakata sezo zizi. Zine itei kuwa ruwele wa mchipatara kati kuri ushinji ruwe vanu wa ninge wa chienda kuchipatara chocho. Vanu fungachiri wa ruwele.
Idambo jiko hombesa hilo kuti ma chiremba na mkoti wari kubata COVID-19 semuweza ripoti yataona mkoni koi. It means you are aware neman wemu naraunda vanenge vasingacha sweni kaenda kuchipatara ndono batirawo here COVID. Saka zvandinofunga ndeche kuti vashandi neiwo vemucommunity nehurumende maadministrators emuchipatara, everybody has to say we have an outbreak here, it is serious. Saya cuma fana kita kan, jadi kita we retrace my steps, you know, my steps kita. Jaga tangga saya kita wanu para jadi siluere mispatara, and then kita mispatara kita berjaga jaga my measures. Saya atu kita orang COVID safe behavior, especially ngua ini kita power net third wave di Zimbabwe. Saya even though wasandi karena waruere was nama symptoms, wanu konsa unge wanu COVID-19. Saka that's why it's going to be very important kuti vanhu va test kwe and kuti vanhu vari kuindirecta nevamwe muchipatara imomo vaite like munhu avari kuindirecta naye ane chirwere. So which means we are all taking my measures.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga. Mapurisa mudunhu reHarare neZuru akazivisa nezvedanho rekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana senzira yekudzivirira kupfira kwemhosva dzinonzi dziri kuparwa mumisha yemuHarare pachishandiswa zvombo. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa anoti akatora danho iri achitevera chikamu chechina chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act, Chapter 11, 23. Zvimwe zvezvombo zvakarambidzwa zvinosanganisira matemo, mapanga, rekeni, tsvimbo, mapakatwa, matombo pamwe nezvimwe zvombo zvepasi chigare zvingangokonzera kusagadzikana kweveruzhinji. Misha inonzi iri kuparwa mhosva dzine mhirizhonga zvakanyanya inosanganisira Mbare, mukati meguta reHarare, Harare South neChitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vanoti danho rakatorwa nemapurisa iri kunyange hazvo rakanangana nekudzivirira kuparwa kwedzimhosva riri kutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJoga Kandemiri weStudio 7.
Zvinokwanyamadza kuti sei vatora danho rakadaro, nokuti zvinhu zvamataura izvi zvinhu zvinongoshandiswawo kurarama kwavanhu pasina kuti zvashandiswa zvisizvo, asi kuti midziyo inongoshandiswa kurarama kwavanhu zuva nezuva. Saka zvinotovhundusa kuti murawo iwoyo waiswa uyo wavhundukei, uye havana kupa chikonzero zvinhu kuti kwaite zvakati. Zvangofanana nekuti mapanga ose ngaachibviswa mumakicheni munobikwa namasanhu atinawo panapa, ndaitoshandisa sanhu kutopa zauni dzangu zvosandavisa kudare rangu panapa. Zvino kana zvikangomuka zvonzi hapachina munhu uchabvumiswa, zvino kukatyamadza. Zvinoda kuti tete tione kuti sei vaisa mutemo wakadaro. Ndiwo kuvhunduka.
Ivo vanotaura vakamirira dunhu reHarare, Inspector Tendai Mwanza, vari kuti mapurisa atora danho iri nekuti kwakwira nyaya dzemhosva dzekurwisana kwevanhu dzakaita sekupondana, kurohwa kwevanhu nemaarmed robbery nekubatwa kuchibharo munzvimbo shanu dzavataura idzodzi.
Norumwe rutivi ndinoti ifungwa dzavaisa mukati, asi ndinoona sokuti ino zvinhu izvi zvichiiswa muvanhu ka iko zvinokatyamadza kuti kana vaita murawo wakadaro vanozoutarisa sei kuti mumwe nomumwe paanofamba Ana zvinhu zvakadaro nokuti zvinhu zvakadaro zviri zvinongotorwa navanhu nje saka ikodzero yavanhu inenge yatopfukwa saka iyo mopa iyoyo yangofanana zvinepo zvazvagosiyana chii hationi musiya musauko uripo nokuti mapurisa anofanira kunge tabasa ravo rokuona kuti hapana ganyapu rinoitiwa chete kuwana vanhu vazhinji vanogara nemurawo vakazvibata pavasina mapurisa munyika munomese munamasvechi saka zvavaita muHarare izvozvi zvinotoputira vanhu kodzero yavo nokunge vakasununguka vasina kunge vabva kuvanhu murawo wakadaro uiswa
asi Dr. Zembe hamuonewo here kuti mhosva dzekuparwa muHarare dzakwira zvinoita kuti mapurisa atore danho iroro
hongu chakwidza mhosva muHarare ndechekuti vanhu vari kuparwa mhosva noutongi husingaati zvido zvavanhu nokuti iko zvino vanhu vatarisana norufu pachavo vanhu vanogara mumurawo zvino vanhu vagara mumurawo iko zvino takanzwa pano mumwe uchangoiswa zvo kuti tiregai kubva kuchitungisa tiregai kubva kunotoni muti uya kumabasa asi dhorobheni reHarare rakavakwa tiine chitungwizha tiine marondera tiine notoni vanhu vachibva vachishanda vachishava asi kana vanhu vonzi chiregai kufamba vachimanikidzwa zvakadaro kuisa rufu muvanhu hazvizvo zvinofanira kuitika ndo zvinozowanza mhosva kuti dziwande nokuti vanenge vaita makoronyera nezvisizvo vanewo vana pokuchiitirawo mhosva dzavo futi pakadaro saka dambudziko rinei richibva kuhurumende inenge ichikonewa basa zvinosanganisiraiwo mapurisa nokuti hurumende ndiyo inenge ichikonewa kuronga kurongera zvavanhu kuti vanhu vagare murunyararo saka zvese zvinongobva pautungamiri hunenge hwakundikana kurongera vanhu
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Uraya Izembe vari paRunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kutambira nemufaro danho renyika dzekuchamhembe kweAfrica rekuparura muzinda unotarisa nyaya dzematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze unonzi Humanitarian and Emergency Operations Center. Mumakore adarika nyika dzeSADC dzange dzichitatarika kubatsirana mumatambudziko akaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura Cyclone Idai. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mugungano reSADC amai Barbara Lope vanoti nhengo dzegungano iri dziri kukurudzirwa kuti dziite zvirongwa zvakafanana nekusimwa uye kuchengetedzwa kwamasango uye kumisa kugadzira magetsi nemarasha pamwe nekuva nezvirongwa zvekubatsira vanhu vanenge vavirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kumamiriro ekunze.
At the national level, each of the Southern African Development Community member states
nhengo imwe neimwe yeSADC ine zvirongwa zvakatarisana nekujairana neshanduko yemamiriro ekunze uye matambudziko. Kune zvirongwa zvakafanana nekumutsiridzwa kwemasango uye kushandisa nzira dzakachena mukugadzira magetsi pamwe chete nekuvapo kwezvirongwa zvekubatsira vanenge vawirwa nedambudziko zvichiitirwa kugadzirisa matambudziko anovepo singafungidzirwe nekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze.
Vaenderera mberi vachiti SADC ichapawo zvikwanisiro kana paita dambudziko remafasha memvura kana kusanaya kwemvura yakakwana kunyika dziri mugungano iri.
There are currently numerous programs that the Southern African
kune zvirongwa zviri kuitwa neSADC mukubatsira nhengo dzavo mukutarisana nematambudziko anounzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anosanganisira kudzivirirwa nekutarisana nawo.
Kubatsirwa kwavanenge vasangana nematambudziko uku kuchaitwa kuburikidza neHumanitarian and Emergency Operations Center yakaparurwa mwedzi wapera kuMozambique nemutungamiri wenyika iyi waPhilippe Nyusi vanova sachigaro weSADC uye mukuru wezvekudzivirirwa kwenyika dzemugungano iri kana kuti Organ on Politics and Defense vari mutungamiri wenyika yeBotswana vaMukhwetsi Masisi. Vachivhura muzinda uyu vamasisi vakati kushanduka kwemamiriro ekunze ari kukonzera matambudziko makukutu kuzvizvarwa zvenyika dzemuSADC.
These disasters not only exert a heavy
matambudziko aya abate upenyu nemagariro evagari vemudunhu reSADC asi ari kuenderera mberi nekunonotsa hurongwa hwekuti nyika dzemudunhu dzikwanise kuita muonera pamwe mune zveupfumi nekuwandudzwa kweupenyu hwevagari vemuSADC.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda Vanoto Zimbabwe nukushanda nesanga noresandi kumunyazi kushanduka kwa mamirure kuunze.
I cannot quite give you the details of each and every cluster kutu kwa kati kuru kwa chakati kwa kati kwa chakati. Nabo being a member state of SADC is involved in all the cluster meetings that happen and in all the cluster programs that happen.
Gwetare chumamirure kuunze uye wachishanda nesanga nore advocates for Earth Valley in Chisairam. Vanoti danu rakatorwa neSADC danu rakanaka kwazvo.
Danu rakatorwa neSADC rekuvhura muzinda uchachengetera zvinhu zvekubatsira vanhu vane vavirwa nematambudziko. Idanu rakanaka kwazvo nekuti matambudziko anonzwa nekuchinja kumamirire kunze ari kuwanda isu ari mazuva anhasi. Cyclone Idai yakaunza kugedageda kwemenu muna 2019 muZimbabwe, Mozambique, South Africa nedzimwe nyika dziri mudunhu rekuchamhembe kuAfrica.
Asi vachisaira vatiwo nyika dzemuSADC dzinofanira kutsvaga nzira dzekudzivira matambudziko. Kwete kuya ukabako mvura ya naya.
Kujangwa hatu shakadaro, basa guru, rufani rakutari sana ne muzinda uyu, we SADC. Kutaka nzira, zimande ipa msoro, mkwona mata mzigwa kafana ne mafasha mvura, kana madutu mpengu nguwa iripo. Kunofani roo kuwane kure mekezgo kwekwe zero zivanu, mkwana zizise ya kakwana, ye kushanduka kumamirire kunze. Kutuatinya ii, ye kubatiri wakwe vanu. Iwenya ino chere cheza, kuchengetezgo kwekwe zero zivanu, atino tumarimia nraisi pachurungu. Kwete kubatiri wakwe vanu chete, ya atinagati cheri.
Dunhu reSADC riri kupota richisangana nenzara iri kukonzerwa nekusanaya kana kunaisa kwemvura kana kuti El Nino. Izvi zvinopa kuti vakawanda havadziye nenzara sezvo chikafu chinenge chava kudhura, vanhu vachimirira rubatsiro kumasangano akaita seWorld Food Program kunyanya. Dzimwe nyika dzinotora makore kuti dzikwanise kugadzirisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Anosanganisira kuendesa vanhu muupoteri mushure mekuputswa kwedzimba nemigwagwa. Vakawanda kumanikaland vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vachiri kugara mumatende. Muzinda mutsva uyu uchabatsira kuyambira vanhu kuti vagadzirire matambudziko akaita secyclone Idai kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. MuHerald mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumuri yava Rabelan Choeni vakashaya nemusi wechishanu vave nemakore makumi manomwe nerimwe. Vachoeni vakange vari sachigaro webato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South. Vachoeni vakaenda kunze kwenyika muna 1974 vari nhengo yeZipra. ZimLive.com rinoti varume vaviri vemuHarare vakasungwa mushure mokuedza kupinda mumuzinda wemutungamiri wenyika weState House vachiti vanoshandira sangano revasori reCIO. Dare redzimhosva rakaudzwa nezuro muvhuro kuti Nigel Ritsito naDalian Kanyungwe vachagara vari muusungwa kusvika musi wa14 Gunyana kana kuti September mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. MuChronicle, sangano remagweta echidzimai reZimbabwe Women Lawyers Association raenda kudare reConstitutional Court richiti rinoda kuti imwe mitemo inobata zvemichato iraswe uye vachiti vanoda kuona mitemo yemichato inokudza michato isina kunyoreswa zvikuru sei pakugovana kwezvinhu mushure mokupera kwemuchato. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinotenda vashamarari vese weStudio 7 ngebasa ramunoita. Munoita basa rechokwadi restraint. ZANU PF yakoniwa kutonga nyika. Zvabuda pachena kuti ZANU PF haitongi nyika, haitungamiri nyika, inokampena. Kuzveshuwa kupedza kubva papinda vaMnangagwa kupedza 5 years vachikampena vasikatongi nyika, vasikavaki nyika, vasikatungamiri nyika. Izvozvi vana Chinamasa, vana Mugwadi vari kukampena varikumisa masangano akazvimirira oga arikutobatsira vanhu varikuda kumisa ha zvanopiye kushuwa shuwa kupedza 5 years ichikampena ha
hey, pastudi apo makadiko ndinofarayira shamarari yestudio 7 nevateereri vacho ya dambudziko ratinaro muzimbabwe ka kunyanya pachigwere checovid izanupiefu inoitirwa vamwe asi vahambozvizivi kuti iriyo mutemo inopuhwa vamwe ivahana basa nayo ndozvikutaura kuno kumapostori ariko kwamarangu over 10,000 akaungana izvezvi kutaura kunoku vatitongwa pasikanhasi asi vamwe hamutende mukungana hanzi mapostori anovhotera zano zvitereki saka vanongoona kuti hamenozi politics dzatiri kuitikana munangabhomira munoku ndopane dambudziko ipapo wobveo yauchikushira manje ane problema anawo saka choro zvaizvaichoka 2023 iri kuya zvainofanirwa kuenda bva bcause haifananidziba mutemo inotarisa kuona kuti ndewani dambudziko iroro
maswera sei maswera sei pastudio 7 nevese vanoiteerera ine urombo nevarimi vakaisa achibage kuchiundizo kubva riniko nhaye varimi vemuzimbabwe munozviziva kuti mari haiuye munozviziva kuti mari haiuye kuchiundiko munozviziva izvozvezvo korokoza roto rinaane rinokupa mari wodya nguva iripo pane kupuhwa mari yekuti unozonyeperwa kuti kune big pay yacho unozoiwana next of next day takatosiyawo zvokurima izvi tatoona kuti hazvibhadhari izvi kana patorimwa uhevu kutoti utengesere vanhu vako zvako vaunoziva kwete kuti gmb varimiwoso pepukaemani varimi pepukae varimi kana vangoendesawo chibage pa20 tons endesa 50 kg imwe chete yechibage kugmb yekubata zita rekuti une prazi kana une plot ndozvaungatovabatsira nazvo ndokuti ubhadhari kwedu 50 kg vanahenesi vazara vanobavo chibage chakatotengeswa kudhara mari ndodziri kutomhanya nemarenja murodhu
makadini mukoma jonga ini ndinonzwi Paulosi Shishange ndanga ndichikumbira kubvunza kuti muno musouth africa vanhu vafurwa pavhairenji iri kuitika muno musouth africa so far kutaura kwakaita president it's 212 so pa 212 mubvunzo wangu ngewekuti achapuwawo here masankisheni South Africa acharohwa here ngemasankisheni sezvo kuzimbabwe masoja kuzimbabwe akafura anhu 6 mazuvawo akanga ambowina uyu Mr. Chamisa saka munomu nekuda kwazuma ndiranga ndichida kuziva kuti achapuwawo here masankisheni ngokuti iwo masoja acho nemapurisa ndiwo ari kufura vanhu
kwazivai vatsigiri vechirongwa nokutendai kaizvo basa ramunobata nokutendai nebasa ramunobata nyaya yangu hombe iri pakushaya kwasandra nokuti tarasirwa chaizvo negamba rekuburisa nhau aiburisa nhau dzechokwadi uye ranga rine ushinyi nechivindi nekuti nyaya yangu hombe iri pakuti vamai mutsangwa vazoreka vachitaura vachiti sandra munhu anga aine ushingi hwekutaura nhau dzechokwadi hwekuburisa zvinoitika muhurumende yavoiyo vatozviziva kuti sandra aiburisa chivindi chavanoti changa china sandra ichochocho ushingi wanga wana sandra asi unozowanza vanhu vataura kuti muno muno dhemokirasi hamumbunyikidzwa vanhu asi vambogona kutaura sei kuti sandra anga aine ushingi hwekutaura zvinhu zvaityisa ivo vachitizoni vane dhemokirasi havambunyikidze vanhu vazozvitaura sei kana vachiti vari kuzivaiwo kuti munyika muno hazvinzwaro munangagwa adaro ndopane nyaya yangu kuti vazvitaura sei vazogona kutaura sei kuti ane ushingi vazvitaura sei ipapo ndopane nyaya yangu ipapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Maikove. Ndino koka ekchimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, chukurukura neve chidiki nezve chirongwa che urumende che kubaya vanu nomba inotivirira COVID-19. Tukutarisao mamirira kaita dzidzo munyika panguwa iyo Zimbabwe yoendera mberi ichitora matanho akasiyana siyana akanangana nekurwisana nedenda reCOVID-19 anosanganisira chirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown chakawedzerwa nemamwe mavhiki maviri. Muri Zimbabwe mudzakangana kuteerera chirongwa ichi Nasi Maneru na 8pm. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva nezuro rakatengera umwe murume Paul Hodgkins mwezi misere mujeri mushure mokumuwana aine mhosva seumwe wevakakonzera bongozozo pamuzinda weparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi wa6 ndira gore rino. Hodgkins ndoumwe wemhomho yevanhu vakapinda muparamende zvichisimba pakapunzwa misuo, mahwindo, matafura neimwe midziyo uye pakafa vanhu vashanu. Asati apiwa mutongo, Hodgkins akabvuma mhosva yake akakumbira ruregerero. Vachuchusi vehurumende vakange vatarisira kuti Hodgkins achapiwa mwedzi gumi nemishanu kuti veruzhinji vazive kuti zvinhu zvakaita seizvi hazvibvumidzwi munyika. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yapamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti mutongo wakapiwa Hodgkins unofanirwa kufadza mazana nemazana evamwe vakamirira kutongerwa mhosva imwe chete iyi, asi vachiti mutongo uyu uchagumbura vebato reDemocratic Party zvikuru.
Akatongwa kunzi akapara mhosva yekuwanikwa apinda paCapital sevanoita iParliament yekurume yavanoti Congress. Saka mhosva iyoyo vakamutongera 8 months mujere. Vakamutongerawo pamusoro $2,000 fine yekubhadhara kupwanya kwavakaita kuParliament iko.
Nguva yaakatongerwa kugara mujeri nefaindi yaakabvisiswa iyi zvinoenderana here nemhosva yaakapara?
Sekutaura kwakaita mutongi wedare munyaya iyi akaedza iyi kujustify kutsanangura kuti ndiri amupa nguva yakadai. Veprosecution vehurumende vanga vachida gore nehafu yavanoti 15 months, asi dare rakaganhura rikati 8 months dzinoenderana. Vaita dare ranga richiti haisi mhandu, munhu wavangobatikanawo munyaya yacho, asi ari kuratidza kuti munhu akatwasanuka. Saka
pane zvaakambotaura here muchinda uyu Paul Hodgkins, pane zvaakambotaura here apedza kutongwa kana kuti asati atongwa?
Akataura iyi kuti anokumbira ruregerero nezvaakaita kupandukira nyika. Akataura kuti anga asiyana nazvo, anga ari munhu wanga ainda munosapota vapurezidendi wake vaTrump. Asi hai maondo vangu kungotaurawo kwemunhu zvaunenge waudzwawo nagweta wako kuti makore ako kana nguva yako muzarira iyerere.
Ko hizo nhengo dzeparamende kusenate uku nokuhouse of representatives munofunga kuti vafara here nezvaitika izvi?
Havangafari zvechimbera nekuti uri kuniripi vebato riri kutonga vemadhemokrats handifungi kuti vangafari nazvo, nekuti vanga vachiti vada kuona vanhu ava vachipiwa masentensi akasimba nekuti havasi vakazvidzokorodza. Manje masentensi aya ari kupiwa aya handeekutamba unopa munhu anenge aba zviwitsi. Saka handifungi iyo ichiri mafaindi acho, mafaindi ekutamba emachigi. Saka verimwe divi maRepublican vachafara kuti vanhu vavo vachiti vazhinji vachabuda ti.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo yepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 45 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mapurisa mudunhu reHarare azivisa nezvekurambidza veruzhinji kutakura zvombo zvakasiyana-siyana. Tashika kumagumo eturo mkwa chedi cha nasi. Iva inesu zakare manero ya nasi apo tichuku paifle zimwe na Ini njini tanyon mkawande. Giri Washington DC nchiti mosfera zakanaka.